Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 4 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varairidzi. Sangano remisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzipwa nehurumende. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira kuti hurumende ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varairidzi kuti paitwe hurukuro pamusoro pezvinonetsa muzvikoro. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vaudza Studio 7 kuti vana vechikoro varasikirwa nenguva yekudzidza yakawandisa zvichikonzerwa nekusawirirana nevarairidzi kwehurumende uye nedenda reCOVID-19. Dr. Joe vati ibasa rehurumende kuona kuti zvikoro zvinofamba zvakanaka uye kuti vadzidzisi nevadzidzi vanokwanisa kuita zvavanotarisirwa kuita pasina zvipingamupini.
Chokutanga ndechekuti budget reprimary and secondary education rinofanira kuti rivandudze. Tikatarisa maagreements omuAfrica vana Dhaka agreement anotaura kuti chikamu chinopiwa Ministry of Primary and Secondary Education chinofanira kunge chakapfuura zvikamu makumi mairi katinoti iyo 20% of the total budget. Saka budget redu ratinaro ishomanini riri pa 12%, zvinozopa kuti risakwanisa kunge richibhadhara mari dzakawanda kuvarairidzi. Saka chechipiri ndechekuti kuti zvinhu zvinake muzvikoro, varairidzi vanofanira kuti vadzokere pamari dzavaitambira October 2018 asati asvika, mari idzo dzaita US$540. Tikatarisa pa 18,000 inoreva kuti mari iyi yava pa US$60. Saka kudonha kwemari kubva pa US$540 kusvika pa US$60 zvinoreva kuti varairidzi havasina chouviri, mwoyo yavo yakatumba, tichitadza kutumirawo vana vavo kuzvikoro.
Ko mari yakavimbiswa nehurumende yekubatsira kubhadharira vana vevarairidzi mari yedzidzo yakamira papi sezvo temu yepiri yatotanga?
Hurumende yanga yati ichakwanisa kunge ichibatsira vana vomurairidzi vatatu ichipa 20,000 pamwana oga oga, asi chibvumirano ichi chakaitwa koto rakapfuura nanhasi hachisati chaimplementwa. Zvinoreva kuti hurumende yava nechikwereti kuvarairidzi chinosvika icho pa 40,000 pamwana umwe chete. Saka kana hurumende yanga ichidawo kuti zvirerukire varairidzi avo vanoda basa asi vasina mari yokuti vaende kumabasa, vaifanira kunge vakapawo varairidzi mari idzi dzema 40,000 per child pavana vatatu kuti vabhadhare varerutsirewo nekubhadhara mafees avo kuti vazonodzidzisa vana vavamwe mwoyo yavo yakachena nekuti vanenge vachidzidzisa nevana vavo.
Dr. Joe, kusawirirana uku kwava nenguva refu kuripo, chii chinotadzisa kusanzwanana pakati penyu nehurumende?
Tinodiwa idialogue. Pane kumbunyikidzana kungoti chikoro ngachivhurwe, kana chikatadza kuvhura tichadhila navarairidzi vasiri patient, zvaa zviri nani kuti paite musangano mukuru kana kuti wedialogue kutaurirana nokuti zvinhu zvese zvakaoma zvinopera nokutaurirana asi tirikuona kuti hurumende haidi zvokutaurirana inoda zvazano ndoga hatinoziva kuti zano ndoga unosiya jira pamasese saka tanga tifanira kunge paita dialogue namateacher unions toonesana kuti zvakanaka ndezvipi zvatingakwanisa kuti tibatsire varairidzi vadzokerewo kuzvikoro kana dialogue zvekare kuti hurumende chii chaingaitawo kumhuri dzisinawo mari dziri kutambura nokuti tinoona kuti tichaita mahydropout rate vana ivava vasingakwanisi kuzoramba vachienda kuchikoro vanozotinetsa mune ramangwana nokuti chikurukuru kuinvesta in quality public education kuona kuti mwana wese wechidiki anoenda kuchikoro nokuti investment vana vadiki ndiyo best asset inomanejwa nenyika saka nyika inofanira kuti ione kuti ramangwana revana vadiki rakanaka nokuti ndo vatungamiri vamangwana asi tinongoona chete kuti hurumende haidi zvenhaurirano inoda zvinonzi pachirungu command and control tactics pushing zvavanoda chete down the throats of varairidzi saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nhasi uno varairidzi havana mari dzokuti vaende vamwe vana vechikorowo havana mari including vana vavarairidzi dzokuti vabhadhare maschool fees
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takafira Zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 Sangano rinobvira kodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe rinoti riri kushishikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende richiti haienderani nekuita basa vakasununguka kwevatori venhau mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti kunyange hazvo pane zvimwe zvinobata vatori venhau zvakaitwa nehurumende zvinofadza misa Zimbabwe Sangano ravo rinotya kuti mitemo inodiwa nehurumende yakaita seCyber and Data Protection Act inopa vasori simba rokupindira mubasa revatori venhau. Vamoyo vanoti pachine zvizhinji zvinofanirwa kuitwa kuti vatori venhau vanyatsogadzikana mukuita basa ravo. Nemusi wemuvhuro Zimbabwe yakabatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza Press Freedom Day hurumende ichizvirova dundundu ichiti zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka.
Totarisawo zvakare Cyber and Data Protection Act inova iyo inounza zvikurusa vasori vanobva kunevanenge vari muuniform kana kuti vatinotiwo vemilitary intelligence vachipiwa masimba ekuongorora kufambiswa kwemashoko zvoenderana nedingindira redu rekuti kusukuongororwa kwemashoko nekusorwa kwawo ngakuve kuri pamutemo saa izvozvo usingavhuni kodzero dzatape nawo dzavanopiwa mubumbiro tichibva ipapo tochitarisawo zvakare kuti hurumende iri mubishi mukugadzira urongwa hwekuvheneka Broadcasting Services Act Amendment Bill ratinoziva isu kuti zvimwe zvatinonyunyuta nazvo yanga iri nyaya yekuti vaisabvumidza kutepfenyura kwemacommunity radio station achitsigirwa nemadonations kana kuti rusingabvumidzi zvakare kuti vekunze vaise mari inosvika zvikamu zviviri muzana vaisite kana wasvika pazvikamu zviviri muzana zvakwana zvinova zvinoratidza kuti hurumende yange isiri kuda kuti pauye vatepfenyuri vatsva pamusoro pazvo
vamoyo pane zvakanaka zvinooneka here zvakaitwa nehurumende munharaunda yezvekutapwa kwenhau
tinoda kuti ticherechedzewo kuti paitwa minhano dzakati dzakarerekera nekuvhura masaisai mukarangarira hurumende yakapa maresinesi anosvika gumi nemana 14 kumacommunity radio stations ikapa zvakare 6 kumaprivate players kuterevision kunyange zvaizvozvo pane kunyunyuta kuti kuterevision kwakapiwa vanhu vane maonero mamwe vanotsigira mafungiro mamwe evakagara kana vakabata zvinova zvinokokera kutonga kwemwaka watiri. Tapedza kudaro tochida zvakare kuti tirambe tichikumikidza kuti nguva yatopinda ndeyesarudzo. Mwaka watiri uyu wakatikoshera kuti tiyeuchidze vematokero ezvenyika, mapurisa, mauto, kuti majournalists ngaasavhiringidzwe kana achiita basa ravo. Zvakadaro kana pachinge pakushandiswa unye hwepamadandemutande, ngazviitwe pamusoro pemutemo. Mutemo uchinge uchipa vemataredzi mhosva kodzero yekuti vaongorore kuti zvinobvumirwa here zvavari kuita kana kuti kwete. Saka isu vemisa Zimbabwe tinotaura tichiti mukufamba kwataita paitika zvinooneka zvinobatika, kasiri zvakare zviri kukukudzwa nezviri kuitwa kubvisa zvinobatika izvi, zvikurusa pakuunza zvemutemo zvitsva zvinovhiringidza kufamba kwakanaka kwanguva itwa pakubvisa aipa, uyezve pakuongorora Broadcasting Services Amendment Act, uyezve zvakare negwara rekuda kuchiuya neco-regulation kuti vanotapa nhau vanogadziriswa sei nhunha dzavo, zvichibva pakuti isu sevatape nhau hatidi kuti hurumende irambe ichingoti ndiyo inotiudza zvokuita, kasi kuti isu tine basa rekuti tinge tichikwanisa kugadzira zviga zvatinoona zvinokodzera kuti zvinge zvichishandiswa ichinziwo pachirumbi co-regulation.
Avo vange vari mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare nestudio 7. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vakazivisa nezuro kuti bato ravo richaita musangano waro mukuru weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya wachikumi. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti musangano uyu uchapindwa neumiriri webato unodarika zviuru zvina unobva kumatunhu ose, uye ndipo pachasarudzwa utungamiri hwepamusoro hwebato. Vamonzora vakasarudzwa kuve mutungamiri weMDCT pamusangano weExtraordinary Congress muna zvita 2020 vachikunda muzvare Tokozani Kupe. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube kuti tinzwe zvichinji pamusoro pemusangano wavo uyu.
Gadziriro dziripo dzekuti tiite Ordinary Congress muna June. Mucharangarira kuti taifanira kunge taita Ordinary Congress sebato muna 2019 after takaita Ordinary Congress ya 2014, but takazoita kuti itadze kuita inyaya yekuti pane section yedu yeconstitution inotaura kuti kana mutungamiriri webato redu ashayika hamugoni kuita any other congress musati maita extraordinary congress. Saka tanga takasungirwa kuti tange taita extraordinary congress yekuita mutungamiriri webato achava ndiye anozoshedzera ordinary congress. Saka after vamonzora vapinda takabva taita gadziriro dzekuti tiite congress yedu muna March. Taita gadziriro idzodzo ndobva kwashedzerwa mabuy elections muna 26 March. Saka takabva taona kuti hatingakwanise kuita zvese Ordinary Congress yebato redu nekuparticipata mumabuy elections. Ndokubva tadifeya Ordinary Congress, but munoziva mabuy elections akashandisa mari yakawanda. Saka ndozvaizoita kuti tinge tichiita budget redu takatarisira kumberi mberi ikoko, pamwe ndokuchange kwagadzirikana nenyaya dzemari yekuti tinge tichiita Ordinary Congress iyo.
Chii chakakoshera kuita musangano iwoyo weOrdinary Congress?
Ordinary Congress iyo inenge yakuvhura mapositions ese kuti vanhu vakwikwidze, uyezve inenge yakuita ichitevedzera malast resolutions econgress ya 2014. Saka zvichanzwika tisati tapinda mucongress kuti maresolutions a 2014 econgress a 2014 akamira sei. Ndo achange achigaidha kuti basa reordinary congress yedu iri kutevera ichaitwa sei.
Chii chikuru chinonyanyotarisirwa pamusangano iwoyo?
Paordinary congress muchaziva kuti congress inounza vanhu vese from my ward chairpersons to my executives in my districts to my provinces. Saka kuno itwa ma commissions. Zvinhu zvakawanda wanda zvinobatanidza mapolicies epart vanhu vanotarisira ivo vanhu ivavo ndo vanoudza vatu kuti vanhu pasi uku vakagara sei ndivo vanoita inform the party kumacommissions kuti kana iri policy yeeducation kana iri policy yehealth kana iri policy yetransport kana iri policy yesecurity yenyika kana iri policy yedemocracy in the country tinofanira kuzvifambisa sei saka vanhu vese ivavo parorarama nevanhu ndipo pavanouya votiudza zvakawanda kuti voita kuinforma party kuti ndo zvatinofanira kuita vanenge vataurirana ikoko vouya neizvi zveelection zvinozoitwawo kuti party inge ichiita renew mandate yeleadership munorangarira kuti tinenge tichienda musarudzo dzea2023 saka tinenge tichida kuenda nemapolicies anenge akuiswa mumanifesto ari fresh anenge abva kuvanhu
zvigaro zvipi zvinotariswa kunge zvichizokwikwidzwa ikoku musangano wekongresu
zvigaro zvichatotangira pana mutungamiriri webato chaiye vapresident mucharangarira kuti extraordinary congress yakangova pamasimba kuti vange vachizova mutungamiriri kwegore rimwe chete asi nekuda kwecovid yakazoita kapamo vatipfurikidzei mbichana nekuda kwemareasons anozikama kuti takazoshaya mari nekuda kwebyelection vazotipfurikidzei mbichana asi zvichatotangirira kumutungamiriri webato ikoko kumusoro zvichidzika uyezve kuchitariswa mamwe maresolutions akaitwa necongress ya2014 kuti ndeyo api mamwe mapositions akanzi akwikwidzwe neapi mamwe akanzi abviswe mubato neapi mamwe akanzi avandudzwe ange achiipinzwa ikoko maybe achizoitwa nominate through the provinces for secondment for the appointment by the president. Saka kuchatariswa maconstitutional amendments akaiswa muna 2014 ofinalizwa necongress iyoyo oadopta ndiyo achazogaidha kuti mapositions acho chaiwo chaiwo ese achapinda neapi asi nekuti basa iroro rinenge risati raitwa tinoenda neconstitution ya 2014
avo vange vari mutauriri wemdct unotungamirirwa nava Douglas Monzora vari Parunare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Newsday sangano re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti Public Service Commission iri kumanikidza vakuru vezvikoro kuti vatore mavhidhiyo evarairidzi vanouya kubasa. MuNewsday makare gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti Zimbabwe inomirira kunzwa zvinotaurwa neSADC neAfrican Union pamusoro pemashoko ekuti America iri kuvaka muzinda wemauto ayo muZambia. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwa washamarari we studio 7 tunewo chikumbiro changu chekuti hakuna here zvimwe means sekuti tingafuta hedu tiri kuno kuSouth Africa ine zvaunzi kuSouth Africa zvirevo kuti handikwanise kuenda kuZimbabwe asi nyaya yekuti Zimbabwe ndinoiziva wase pakamborowa wanhu makore apfuura na 2008 achizve 2008 ndakabva ndasviba mwoyo kuchivaka ungati munyika medu here munorowa vanhu kudai saka dai vavaine zvimwe minzi zvokuti tivhote even online tiri kwatiri kunoku tichivhotera mutungamiriri watinoda kuti tiendere mberi neupenyu because chokwadika tikadzokera muzimbabwe ka vachitoziva kuti mabva kunze imi ndimuri kuya kuzo votera opposition party ende zvechokwadi tovotera Shamisa hatiri kutombodzokera kumashure because taneta we are tired takabirwa zvakawanda nenyaya yezanupf at this time ngatitrai by all means kuti dai takwanisa kuti dai watiputesa online because ndokuzva futi zvirizvova kutotanga kutorova vanhu vezvemtc vanhu vezanupf mayouth ezanupf since kuzimbabwe ka vanotitye kudzokera kumba kwedu we know that kuti if home is best we love our home but hakugariki
ewo makadi yenyu makadi yenyu paradio station apo nofare ndoitwawo Daniel Nyamatika ndogara kuchirungu tinokumbirawo kuti vanhu vari kufamba vachitorisawo mabhesi setifiketi nezvitupawo vasvikewo kuguta rechirungu uyezve tinokumbirawo kana bato resisi vambosvikawo kuchirungu vamboonawo zviri kuchirungu ndatenda
I was in Zimbabwe. Zvaanoinga yatadza regai vaende vanozorora vanhu vanozorora panhu chidiki yapinda anoziva zvaanoita zvakaoma
makadiko pastudio 7 hakuna kusinofara muri kutaura na Bbanks pachikore kwabangira ndiri muno musouth africa kurustenburg ndichido kutaurawo nenyaya yekuti munoona hurumende yatiinayo ka chinondorwadza ini man ovamwe ndechekuti panguva yemubatanidzo wehurumende yemubatanidzo payakapinda takadya uchi nemukaka zvokutiwo tambozvawo mwachitaura kuti takatengawo bhusitikasika zveshuro asi pari zvine zvino nenyaya yekuti takamboravidzwa uchika tikautorerwa akomana zanupiefu ngaimbomira kudaro navo vanhu vacho vezanupiefu havazvionio here kuti basa racho varitadza panguva zvinhu zvekumanikidza itai zvandinodai nenyu musaita zvamunoda tingada zvoda munhu wani here tiri vanhu vazhinji tofanira kuita zvatinoda aini hangu zimbabwe kwayakatarisa ka nongoti ngaapinda hatimukoma
ini ndiri pakuda kutaura kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinogara kune dzimwe nyika izvo dai zvauya muzimbabwe zvonyoresa kuvhota then izvozviya kuzovhota muna 2023 next year ndo solution beds kwete zvekuti daifora vhota kuti ingaitiwe muno muzimbabwe negavhenmendi iripo iyi handione zvichibudirira ngavakwire bhazi kana vanokwanisawo kufulaya vofulaya nemandege oya vonyoresa kuvhota vodzokera ndo solution chete ingaite kuti zanupf ibude pachigaro nekuti takangotaura kuti mukomana ngaapinde tiri kusouth takangotaura kuti mukomana ngaapinde tiri kubotswana nyekuti zvizvakaoma kwachapinzwa nani musingai kuzonyoresa kuvhota uyai muvhote nowandu hwenyu ndo hunoita makabatirana nesu tiri muno muzimbabwe ndo zvinobva zvaita kuti mukomana apinde ende anopinda manye makangotaura chete muri ikoko mirozi zvakaoma hazvinoomera furi nokuti achaita kuti mukomana apinde ndehapana imi musingai kuzovhota uyai munyorese kuvhota dheri nesu tiri muno muzimbabwe mavhoti edu neenyu akasangana kana zvarupf kadzinobira aimbobira pakadaro ndokuti mukomana apinde 2020
mamukasei mose vashamarari pastudio 7 mamukasei mashoko ari kutaurwa namugwadi aya ndeekutogwara chaichaiko mugwadi ngaarege kuti vanhu havasi kupondewa achiona vanhu vachiurawa zane agara achiuraya vanhu kubva vanguva yamugabe asi ndopaunohwa umo munhu anofunga akatasana mugwadi bhozi ivo vari kuguta ndosaka vachitaura mashoko ekuti kuti hakuna vanhu vari kuurawa vetriples tatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica nezuro kwakaitika kuratidzira mune mamwe maguta eamerica mushure kwekubudiswa zvisiri pamutemo kwegwaro rinoratidza pamire majaji edare guru reAmerica kana kuti Supreme Court pamusoro penyaya yemutemo unozivikanwa nezita rokuti Roe versus Wade. Mutemo uyu wakadzikwa muna 1973 uye unopa vanhukadzi mvumo yokusarudza kubvisa nhumbu kana vachida. Gwaro rakabudiswa iri rinoratidza kuti majaji mazhinji ari kuda kuti mutemo uyu ubviswe, izvo zvisingadiwi nehurumende yava Joe Biden. Tabata nyanzvi munyaya dzezvemutemo vari gweta vaKenneth Masie kuti vatiudze pamusoro pemutemo uyu.
Uyu mutemo uyu ndikati ikesi yakaitwa muna kuma 1973 yaitaura pamusoro peabortion yatingati kubvisa nhumbu. Mutemo uyu waitaura kuti umwe nomumwe muno muAmerica ane right, yatingati federal right, yokuita abortion. Saka uyu mutemo uyu ndikati ndo mamiro awakaita since 1973.
Kana mutemo uyu ukabviswa, chii chingaitika vamasiya?
So uyu mutemo uyu wanga usivi usina kunyorwa pasi. Mutemo wakaitwa nematare yatingati Supreme Court muna 1973. Saka kuma semagweta tinoti yangari judicial made law. So apa zvatikuona ndezvekuti pane ma states akaenda ku Supreme Court achitaura kuti uyu mutemo house rights and unokanganisa mafambiro ezvinhu muma states pakuti unobvisa masimba kuma states ekuita mutemo wavanoda. Saka uyu mutemo wakabviswa zvinenge zvakureva kuti nyaya yeabortion inenge isiri protected by federal law, but ma states amwe nemamwe anenge akukwanisa kuita mutemo yavo yokuona kuti vanobvumira here abortion mustate mavo kana kuti kwete.
Vanhu muAmerica vanofungei pamusoro pemutemo uyu?
Vakawanda vari kupokana nekuda kubvisa mutemo uyu nekuti mutemo unoda kuenda uchinovhiringidza yatingati mapersonal rights kana kuti right yemunhu yekubvisawo yatingati nhumbu kana kuita abortion. But vamwe vanotaura kuti aiwa uyu mutemo uyu mutemo wanga wagara usimo muconstitution yeAmerica. Saka kubvisa kwayo hakungave kune chinhu chinonyanya kukachamadza stereki, sezvo uri mutemo wakaiswa nematare yavaongororawo zvaiitika panguva yacho.
Vanotsigira mutemo uyu vanopa zvikonzero zvei?
Vanotsigira mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvokuti iyo abortion pachayo haizi morally correct. Vamwe vanotaura kuti uyu mutemo waabortion waumo muconstitution yeAmerica, mutemo wakaitwa neconstitutional court muna 1973. Vamwezve vanotaura kuti mutemo uyu waRoe versus Wade waibvisa masimba kumastates ekunyatsokuongorora vachitarisawo zviri kuitika mumastates mavo kuona kuti iyo nyaya yeabortion iyi ingave nyaya inogadzirika sei.
Ko ivo vanhu jekerere vasingadi mutemo uyu vanopawo zvikonzero zvei?
Vanhu jekerere vari kutaurawo kuti iyi nyaya yeku fosekedza vanhu kuti vasabviso vasaitawo abortion inyaya isina kumira zvakanaka pakuti inenge yakuinfinja into marights emunhu ekuongororawo kuti anoda here kuchengeta nhumbi kana kuti kwete.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinokurudzira hurumende kuti ishedze musangano mukuru nemasangano ose anomirira varayiridzi. Sangano reMisa Zimbabwe rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemitemo inobata vatori venhau inoda kudzikwa nehurumende. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vanoti bato ravo richaita musangano waro weOrdinary Congress mukupera kwemwedzi unouya. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupa zviya dzimwe nawo. Ini ndini Tanona Kawande ndiri muWashington DC tichiti muswera zvakanaka.